research gare sangana na Zimbabwe Election Support Network ZESN wa Andrew Makoni vanoti kunyange hazvo pane musiyano wekuti muAmerica muna boka rimwe chete rinoona nezvesarudzo dzemuZimbabwe umo mune Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC sarudzo dzemuAmerica dzinoratidza kuti dzinoitwa nenzira dziri pachena. Vamakoni anoti mapepanhau nenhepfenyuro dzemuAmerica dzinogona kutaura zviri kuitika musarudzo kusanganisira zviri kubuda musarudzo kana kudaidzira kuti ndiani akunda zvinhu zvinoratidza pachena kuremekedzwa kwevata penhau.
Zvatirikuita kubva musarudzo dzekuAmerica ndezvekuti tinofanira kunge tichiremekedza kodzero dzevatapi venhau uye tisingavambudzikidzwa mabasa avo. Takavapa mukana wekuita mabasa avo vasina kumbunyikidzwa vanogona kunge vari vanhu vanotiratidza zviri kuitika muelections vakatendeseka tisingavatyiri.
Vamakoni vanoti chimwe chidzidzo chakakosha ndechekuti vari kukwikwidza vanenge vasingagutsikani nezvabuda musarudzo vanogona kuenda kumatare nekukasika vachitiwo veruzhinji vanobvumidzwawo kuratidzira pane zvavasiri kufara nazvo asi izvo zvichiitwa murunyararo.
Nguva ino vanhu vanofanira kuchengetedza runyararo wekuAmerica kusika patinenge tazviziva kuti ahwina sarudzo ndiyani.
Chimwe chizvarwa chemuZimbabwe chiri kuAmerica mudunhu reNorth Carolina Dr. Simbi Soranga vanoti kubudiswa kuri kuitwa zviri kubuda musarudzo dzekuAmerica kunoratidza kuti zvinhu zvose zvinoitwa pachena uyewo kunoratidza kuremekedzwa kwevatori venhau.
National bodies like vana ZEC ane nzvimbo yokusetifaya maresults aya aya but for the most part macitizens anenge ava kutoziva maresults from vemapepanhau nenhepfenyuro and ivo vemapepanhau nenhepfenyuro vanenge vachifanira kunge vachipa nhau dzinoratidza mafacts dzinoratidza kuzvaitika pamapolic station.
Dr. Ranga vanotiwo kunyange hazvo vanhu vanenge vapinda musarudzo vaine shungu dzekuti munhu waanenge vavhotera akunde zvakakoshawo kuti vanhu vanokwanisa kutambira zvinenge zvabuda zvose zvichiitwa murunyararo.
Politicians and citizens together tine basa rekuti tikukwidzane asi tichikukwidzana murunyararo uyezve tichirespekta even vaya vane mafungiro akasiyana nevedu. Maelections should not be violent, should not be tense to the extent where people feel unsafe.
Mukuru wesangano yemedia Institute of Southern Africa, Mr. Zimbabwe, Vatavani Moyo, vanoti kuvepo kwemapepanhau nenhepfenyuro zvichikwanisa kutaura nezvesarudzo pasina kumbunyikidzwa kunobatsira kuti sarudzo dzacho dzionekwewo sedzakachena.
Zvazvinongoreva ndezvekuti vari kubata sarudzo dzacho vari kubata neunyanzvi nekuti vari kungobata zvabuda musarudzo vari kubva vangozvibudisawo pachena jekerere. Zvobirira vatapi venhau kuti vaite umhizha hwavo kutaura kuti kana zvabva kuchikamu chakati chenyika yedu kana zvabva muteti yakati zvakadai zvinoreva kuti nanga awana zvakati zvakosara zvakati panozopera sarudzo dzidzakuzikanwa nevanhu vese. Ndosakazvinetsa kuti dzibiwe nekuti vanhu vese vanenge vane umboo wekuti chichaitika panguva ipi.
Vakawanda zvikuru vemapato anopikiswa muZimbabwe vanogara vakachema nedambudziko rekusafaniswa zvakanaka kwesarudzo dzemuZimbabwe idzo dzinogara dzakamisa mutauro mukuru vakawanda vachiti dzinenge dzabiridzirwa. Kunyange hazvo sarudzo dzemuAmerica dzichiitawo mutauro, nyika iyi ine mitemo inoita kuti mitauro iyi igadziriswe nematare munguva yakafanira izvo zvisingaitike nguva zhinji muZimbabwe. Semuenzaniso zvakabuda musarudzo dzemumiriri wechegutu West pakati pavadexter nduna vezanu PF navagift konjana vemdc alliance hazvisati zvagadziriswa kwemakore maviri nyaya iyi iri mumatare. Uku zvakapikiswa nenhengo dzemdc musarudzo dza2008 hazvina kana kumbonzwikwa mumatare edzimhosva kusvika temu yeparamende yapera. Maitiro akadai anoita kuti vanhu vakawanda vezimbabwe vayemure mafambisirwo esarudzo dzemuAmerica pamwe nedzimwe nyika dzinoremekedza mitemo yadzo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.